manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wemugovera gunyana 8/2018 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kahwande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vagadzirira kupinda mumugwagwa vachiratidzira zvichitevera zvakabuda musarudzo. Meya mutsva weHarare vaHerbert Gomba vakurudzira vatangodonwa kuitwa kurukota rezvekurima nemvura vaperenzi shiri kuti vashande vose mukugadzirisa dambudziko remvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kufa kwevanhu nechirwere chekorera muguta reHarare, meya mutsva weguta iri vaHerbert Gomba vari kukurudzira vatangodonwa segurukota rekurima nemvura vaperenzi shiri kuti vashande vose mukugadzirisa dambudziko remvura muguta. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravashiri pataenda pamhepo, asi vaGomba vanotiwo vachagara pasi vachitaurirana nevanotengesa mumigwagwa kuitira kuti muguta mugare makachena.
Riri kukurudzira zvikuru kuti uyo akaitwa minista wemvura ave ane musiyano nezviri kuitika, nekuti pari zvinezvi dambudziko remvura riri kutokura, nekuti Harare yakusungirwa kupa mvura Norton Chitungwiza, Zvimba Rural District Council, Epworth, Ruwa. Mvura haichakwani nekuti yakupa matunhu akawandisa. Hurumende inoikurudzira kuti ngaivake kunzi nemutambi nguva ichiripo.
Nyaya yevanotengesera mumigwagwa muchaita sei nayo?
Hongu mavendors takataura navo tikavaudza tikavakumbira kuti zvimwe zvinhu zvavari kutengesa vange vachiregera kuzvitengesa. Nhamo yawanda muZimbabwe, haungakondirore munhu munhamo yakadai. Kumurambidza kuita mamwe mabasa aari kuita kutomukumbira kutenda kumba unofa nenzara uri mingi.
Ko zvatambosona izvi zvemapurisa vachitandanisana nemavendors muguta?
Ini ndiri kuuya nemuono wakasiyana nezvandazvichita. Ini ndiri kuti mavenda haachabatirwi mboma kurohwa, anokurukurwa nawo. Tiri kuti isusu ngatigare pasi nemavenda tiaudze kuti apa hapana kukodzera, apa pakakodzera. Izvi hazvina kunaka, izvi zvakanaka. Ndipolisi yatauya nayo. Saka ndiri kuti nini chairman weinformal sector ndiri kumukurudzira zvikuru kuti ngaasambogare hake muofisi, ngaatenderere neHarare achinzwa zvichemo zvemavhenda. Kusondo rapfuura ndakataura nemamwe varidzi vemakambani mutown ndichivakumbira kuti vamwe vachoona vhuraiwo masitoro enyu achisina zvinhu zvakawanda. Vhurai masitoro enyu muti mavhenda atengesere munzvimbo dzedzu idzodzo, atikati maprivate property. Kuti mamwe mavhenda akapindawo maive naamato kudhara maive nebhata kudhara yakavhara vatengesere vari imomo zvinotibatsira kuti mamwe mavhenda edu abve mumugwagwa.
Meya mutsva veguta reHarare vaHebert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare. Mutungamiri weMDC Alliance Vanelson Chamisa vanoti vagadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira zvichitevera sarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzavanoti dzakabirirwa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe ndeye vanhu baba. Zimbabwe ndeye.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatsigiri vavo pahuru yadzo shopping center kuSt Mary's kuchitungwiza. Vachamisa vati vakazvipira kutungamirira kuratidzira vasingapfurikidze mwero vachiti havasi kufara nekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo.
What is the political route? The political route is to make sure we go back to the constitution. Section 59 inobvumidza vanhu kuti kana musiri kufara nezvinenge zvaitwa, you have the right to peacefully demonstrate as a people. Tisa mama jisa. Kukura. Kana zane mwenye mwenye muno. Tisa atu mwenye 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 mwenye. Muna angagwa mirane wako. Ini ndo mirane wangu.
Vachamisa vati havasi kuzofa vakakorokotedza mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nekukunda kwavakaita musarudzo vachiti havangapembedze munhu ari kuita kuti upenyu hweveruzhinji huome kuburikidza nekusagamuchirika kwekukunda kwavakaita vaMnangagwa.
Kana tikasagadzirisa pano pa2018 patakahwina, we should not come back to you and say vote for us again. For what reason? If the vote is not counting, why should we go to another vote? Why? Jesus, Mama Jesus. Gukula. Izenzo. Atini kutambiswa padana naMnangagwa. Kana vachingati zvema elections, ngangotaura kuti my elections hamuchina.
Vachamisa pavataura nyaya yekuti paratidzirwe vachiti kwese kwavari kufamba vari kuudzwa kuti ndizvo zvoga zvasara sezvo zvakakona mumatare. Vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vati vari kuda kutoda kupinda mumigwagwa kana nhasi chaiye. Mumwe wevatsigiri veMDC ava vaRuben Muriengwe vati upenyu hwavaomera zvichitevera kusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo. Muzvare NRS Mapondera vatiwo vanovimba kuti kuratidzira zvine runyararo sezviri mubumbiro remutemo zvichaitawo kuti dzimwe nyika dzipindire mugakava resarudzo dzemuZimbabwe.
Amo mugwagwa ndo matatogadzirira kutopinda, izuva chete rangononoka, asi kutopinda ndokwatinoda kutoita.
Vachamisa vati vachazivisa zuva rekuratidzira uku kana vapedza kutenderera nenyuka yose kwavari kuita, vachibvunza kuti votora gwara ripi nezvakaitika pasarudzo vachitevera nzira yakabvumirana nekomiti yepamusorosoro mubato ravo yeNational Council. Vaudzawo vatsigiri vavo kuti vari mubishi kubatanidza zvipoka zvakatsemuka kubva muMDC kuti vatange kushanda pamwe chete sebato rimwe chete, vachiti nhengo dzebato ravo dzinofanira kutsvaga rutsigiro murunyararo pamberi pekongresi yebato ravo yakatarisirwa kuitwa gore rinouya. ZANU-PF inoti vachamisa vanofanirwa kutambira zvakabuda mudare reConstitutional Court iro rakati vaMnangagwa ndivo vakakunda musarudzo. VaMnangagwa vakatiwo vakatambanudzawo maoko avo kuna vachamisa kuti vashande vose kuitira kuti nyika ienderere mberi, asi vachamisa vanoti havagote moto wembavha. Ndakamirira Studio 7 muchitungwiza. Ndini Thomas Chiripasi.
Vanhu vakawanda vari kutambira nenzira dzakasiyana siyana komisheni yakaumbwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorere zvakaitika mumhirizhonga yakasiya vanhu vanosvika gumi vafa mushure mokupfurwa nemauto. Mo Blessing Munyoma anotipa nyaya iyi.
Imwe nyanzvino dzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa vaRick Mukonza vanoti kana vakatarisa basa rakaitwa nedzimwe nengo dzecommission iyi vanhu havafaniri kuvatyira nekuti vane ruzivo rwakakosha zvikuru.
Retired General Davis Mwanamunyange vanonyanyozivikanwa nekumbova mukuru wemauto kuTanzania kubva mugore ra2007 vachibva vazosiya zvavo, asi vane nhoroondo yakakura vari muchiuto chemunyika yeTanzania. Ndinofunga kuti vaunzwa mucommission iyi nokuda kwenhoroondo yavo yemuchiuto, ndivo vangagone kubatsira mucommission umu kuti zvinzwisike kuti mauto maitiro avakaita ndiwo here kana kuti handiwo.
VaMukonza vanoti vaDixon vane mukurumbira pasi rose uye vakamboita muongorori wemhirizhonga yakamboitika kuSri Lanka.
Rodney Dixon anozivikanwa nekuita zvemutemo ari kuUnited Kingdom, asi anoita zvemutemo izvozvo zvakare achiitirawo kune dzimwe nyika. Rodney Dixon akambopinzwa muPresidential Commission of Inquiry naPresident wekuSri Lanka musure mekunge paurayiwa vanhu mumhirizhonga yakaitika kunyika ikoko, saka ane nhoroondo.
Asi dzimwe nyanzvi dzinoti vaDixon havana kuratidza hanya nekodzero dzavanhu zvakadzama mugwaro ravo ravakataura pamhirizhonga yakaitika kuSri Lanka. VaMukonza vanotiwo vaMwamunyange vakadomwa sezvo vane ruzivo munyaya dzechiuto izvo zvichabatsira muongorori yemuZimbabwe sezvo ichabatawo mauto awo akapinda mumugwagwa kunge ari muhondo pakaitika mhirizhonga iyi. Asi vamwe vanoti vaMwamunyange havagoni kubuda negwaro rinoreverera hurumende yavamunangagwa nemhosva sezvo vaine husahwira navamunangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chivenga, uhwo hwakatanga mugore rehondo apo mauto eZanla aidzidziswa mabasa ehondo kuTanzania munguva yehondo yechimurenga. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vanoti vamunangagwa vakatora danho rakanaka chose, kunyange hazvo pasina chiratidzo chekuti zvichabuda muongorori iyi zvichaziviswa kumunhu wese.
Zvakanaka zvaitwa navamunangagwa zvekuti vagadze makurukota anoongorora kuti chii chakaitika musi wa1 mwedzi uno wanyamavhuvhu pakapfurwa vanhu vakafa nemasoja muHarare paitika mhirizhonga kuratidzira. Vanhu vataurwa varipo vachitungamirwa neaimbova mutungamiri wenyika muSouth Africa vaKhalema Motlande vanhu vane chiremerera, vanhu vanogona kunge vachiziva zvavanoita pabasa. Asi dambudziko guru nderekuti vaMunangagwa havana kutaura kuti zvichabuda mutsvagurudzo iyi zvichaiswa pachena kuti zvizivikanwe nemunhu wese muZimbabwe. Tinoziva kuti makore apfuura kana nyaya dzegukura hundi kwaingonzwa kuitwe makomishoni nemakomishoni, asi chihambakwe komishoni hapana anoziva kuti chii chakabudamo. Chatinokumbira ndechekuti vaMunangagwa vakurumidze kushambadza kunyika yose kuti ndezvipi zvabuda mutsvagurudzo, uyezve matanho achatorwa kuti vakapara mhosva dzekuponda vanhu, dzekupfura vanhu nemabara emoto nezvombo zvehondo vaiswe pasi pekurangwa vaendewo kumajere zvichionekwa.
Asi vaTrust Matsilela avo vari kuita zvidzidzo paUniversity of Johannesburg vanoti vanhu havafaniri kutarisa zvakanyanya kubva kukomishoni iyi sezvo iine vanhu vakaita saamai Manyeruke avo vari mukomishoni iyi vachimirira zvido zvebato ravo pamwe nezvemutungamiriri wenyika kwete zvido zveveruzhinji.
Commission of Inquiry yakasirwa naPresident Mnangagwa ndo anonzi mahombwe. Mahombwe pakuti hairatidzi kuva neany interest in coming up with something that is independent. Ngatitarisei kuti ndiani anombori mucommission iyi.
Nhengo yeZimbabwe Solidarity Forum vaMunjodzi Mutandiri vanotiwo vaMunangagwa vakatyora bumbiro remitemo wenyika zvikuru section 110 subsection 6 iyo inosungira mutungamiriri wenyika kuumba commission mushure mekuzeya nyaya iyi nedare remakurukota.
Unofanira kutarisa kuti iyo commission yafomwa nemutungamiriri wenyika yambonyasobva pai kuti uzodoma zvashandiswa chii kuti munhu angomuka achidoma saivo president. Process yacho inofanira kuti itsananguruhoka kunyika kuti ndaona zvakakosha kuti dai taita nhingi taita nhingi taita nhingi. Why izvozvo zvakakosha inyaya yekuti mutungamiriri wenyika haasi kure nenyaya iyi, munhu atore an interested party muchirungu.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi imwe nhengo yeZANU PF inogara muJohannesburg Tungai wema, vanoti avaoni chakaipa pakugazwa kwe commission ii.
Ndinoona kuappoint kwa kwaitwa commission na vamunangagwa variwo sa president zvakanaka nokuti chero dai vanga vasina kuisa commission iyoyo kwaizova futi nekuchema chema.
Pavakadoma commission yavo vamunangagwa vakati commission iyi ichazotsvagiridza zvakakonzeresa mirijonga kutsvaga vanhu vaive pamberi chinangwa chavo uye zvavaishandisa mukuratidzira kuongorora zvakaitwa nemapurisa mukuchengetedza mitemo nekugadzikana kwenyika uye kuongorora zvakaita kuti mauto apindire mukubatsira kuchengetedza runyararo. Vakatiwo vanoda kuti simba rakashandiswa nemauto pamirijonga iyi rongororwe nekuti raikodzera here kushandiswa sezvakaitika musi uyu. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, ndini More Blessing Munjoma.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia ne Syria dzarwisa nemuchadenga nzvimbo yeIdlib iyo ine vapikisi vari kurwisa hurumende yeSyria, vanhuwo zvavo vana vakafa muchiitiko ichi. Izvi zvaburitswa nesangano reSyrian Observatory for Human Rights. Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nevanhukadzi.
Ndino kuchingamidzai nemufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tine hurukuro nemumwe mudzimai muzvina bhizimisi vachange vachitaura nesu maonero avo ekabhineti yakadomwa nava Emerson Munangagwa.
Dr. Divine Njukula, I am the founder and managing director of Securico. Tinoona kuti vamunangagwa vaita chivindi chakakwana chekuti tinoona kuti zvavaita kuti vadome maminista avaisa zvinoratidza kuti izvozvo ndofunga vari kutarisa kuti Zimbabwe ngaichinje. Chokutanga tinotarisa kuti kune vamwe vanhu vanga varimo vakawanda sereki vasiyiwa. Ndinoona kuti zvakaoma somutungamiri webato kuti asiye vamwe vanhu vaanenge achiti ndovaanomira navo vachiita mafoot soldier okumhanya mhanya kutsvaka mavhoti, asi vaendesa nyaya yekuti tiuda kuti economy ichitungamira rather than politics. Nokuti tinoona vasiyiwa vakawanda ende vazhinji vavo tasiri kuti vagarisa hapana mari zavo dzavari kunza. Saka tiri kutenda kuti vaita izvozvo.
Munoona sei zvigaro zvakapiwa madzimai?
Kuti vaise madzimai 30% mukabhineti tinotoona kutoti vatoedza zvachose. Of course zvakakosha kuti titarisire kuti paite 50-50 seconstitution yedu zvainotaura, asi toziva kuti inotova work in progress. Oro zvatinoti sokutanga vatogona 30%, hatisi kure seri kuti tisvike pa50%. Ende vaunza vamwe vanhu vokuti havanei nepolitics, ndo vatinoti matechnocrats, asi vanhu vanomirira kuti zvinhu zvifambe, vanozivikanwa kuti ndo ndima yavo, ndo basa ravo, vana Casey Coventry, vana Mutuli Ncube. Vanhu ivavo tiri kutemba kuti vanhu vari kuziva kuti ikonomi yedu oro zvoda kuitiwa zvinofanira kuitwa nenzira ipi.
Zvii zvamungada kuona vamunangagwa vachitanga kuita imi sevanhu vari mumabhizimisi?
Tatinotarisa kuti vatange kupita ndechokuti kune yatinoti fiscal deficit, iyoyo iri kukonzeresa kuti ikonomi yedu hanimoziva kuti government iri kusevenzesa mari yaisina. Ende vachisevenzesa mari yaisina ndo zviri kuafekta kuti ikonomi yedu idzokere kumashure. Zviri kukonzeresa kuti vana IMF nana World Bank vasanyanya kuda kudhila nesu, nokuti zvoratidza kuti hatina discipline, hatina kuzvibata kuti tigadzirise zvinhu zvedu kuti zvifambe. Saka ndozvatotarisira kutanga kuti vagadzirise izvozvo, vachirega kuprinda anonzi matreasury bills, vachiitira kuti vemabhizinisi vapiwe mukana kuti vatungamire economy rather than kuti ivo mapoliticians vatitaurire zvinofanira kuitwa. Isu tisiso zviya zvinofanira kuitwa. Zvokutaura kwandiroda kuti ngavadzikise kudya mari kwavari kuita segovernment yavasina. Ndozvimwe zvatotarisira kuti vatange kuita izvozvo. Kana vatarisira izvozvo, zvinoratidza kuti ivo vamwe vese ava vatinotarisira kuti vanotibatsira tiwane sapoti yatinotarisira kuma multilateral organizations akaita sana IMF na World Bank zvinotanga kuitika tutarwe ezvanhu vari kutarisira vari kuda kuti nyika yavo iendere mberi.
Tinoona kuti gurukota rezvemadzimai rapiwa maistembiso nyoni, pane zvamungatarisira here kuti vatange kuchiita vachibatsirawo madzimai emunyika?
Zvakawanda zvavanofanira kuti tiite. Tine bato retinoita isusu rinobatsira madzimai kuti mabhizimisi avo abudirire. Saka tinotarisira kuti 50-50 is the constitution is safe kuti mudzimai. Typical example, yokuti izvo, government expenditure is the biggest expenditure muno muZimbabwe. Kana chiti 50-50, tutarisira kuti izvo, madzimai anofanira kuwana opportunity to access to markets. Havasikuwana access to markets because only less than 2% ndo inoenda kumadzimai. Kana madzimai ane mabhizimisi, kuti vawane access ku supplier ku government, vanowana less than 2%. Saka tiri kuti is too low. Ngapachita kuti maistembiso nyoni vati, okay, mugore ra 2019, ngatisvike pa 10% kana pa 15%. Mukura 2020 tosvika pa 20. At least ngapave nekaplani kanoratidza kagwara kanoratidza kuti maybe mumakore mashoma anotevera tofanira kusvika pa 50-50. Atitarisiri kuti zvingangoitika nhasi vese.
Nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Dr. Divine Ndlukula kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mplanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous, tochenda kuchirongwa cheupenyu hwedu, Our Lives, icho tinopiwa na Jonga Kandemiri.
Tinogamuchira here mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezve dambudziko rechirwere chemanyoka chekolera. Iro rinonzi rabata zvakare mumisha inogara veruzhinji yebudiriro neGlenview. Uye kuti zvii zviri kuitwawo nevagari mukuedzawo kudzivirira kupararira kwechirwere ichi, sezvo tichinzwa kuti chirwere ichi chinoparadzirwa nekuda kwekushayikwa kweutsanana. Muhurukuro yedu tine mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba. Tinogamuchira nemufaro.
Tinotenda zvikuru mazvita nekuti ikoka pachirongwa.
Vashumba, tinoona kuti misha yeGlenview nebudiriro yabatwa nechirwere chekolera kwatinonzwa kuti vanhu vangasvika vashanu vafa pari zvino. Imiwo sevagari munoti nekudzoka kwechirwere chekolera?
Guta reHarare rakatarisana nedambudziko rekutadza kuteerera zvinotaurwa nevagari nguva zhinji. Munogara weruzhinji kubudiriro kuGlenview kukuwadzana, iko zvino vari kugara vachitambura nekuti vanopa mareports kuti kune sewerage iri yakaputika, but vekukanzuru pavanopiwa mareports aya hawasi kuchimbidza kuagadzirisa, wachipa zvichemo zvakafanana nekushayikwa kwemari yekuti watenge marodzi ekuunblock sewerage. Pamwe pacho wachichema kuti hawana transport. Izvi zvinoita kuti kana wachinge watarisana nedambudziko rekuti vanhu vaudza mareports hawaendi kunogadzirisa nyaya idzi. Saka kana tichiona dambudziko rekolera richinzi radzoka zvakare, tinotarisa chimiro chinoitwa nekanzuru ine department rakazara rinotarisa matambudziko ewagari. Asi kana tichitarisa attitude yewashandi wekanzuru, hawana chido chekugadzirisa matambudziko aya.
Kanzuru nebazi rezveutano vari kupawo here dzidziso kuvagari pamusoro pechirwere ichochi?
Mugore ra 2007-2008 kusvikira muna May 2009 muguta reHarare zvikatekeshera Zimbabwe yose kwakaita kolera yakasiya vanhu vanosvika zviuru zvina varasikirwa neupenyu hwavo. Munzvimbo yebudiriro ndiyo nzvimbo yakanga yakanyanya chirwere chekolera panguva iyoyo, zvichireva kuti kana pari pakuronga kwekanzuru nepakuronga kwehurumende, nzvimbo iyi kubatanidzira neGlenview ndidzo dzakanga dziri pamusoro soro pekukanganiswa nekolera. Zvichireva kuti hawafanirwe kunge vachishaisa mvura kunzvimbo idzodzo, uye kuti mabasa ekanzuro aifanirwa kuwandudzwa nechikonzero chekuti takabatsirwa neUNICEF nemamwe masangano akazvimirira tichirwisa kolera panguva iyoyo. City Health Department neMinistry of Health ndipo pawakanyanya kushanda wachiita basa rekuti wadzidzise wagare, but hawana kuenderera mberi mushure mekunge chirwere ichi chanzi yaiwa panguva ino chadeclarewa kunzi chapera. Saka tichiona nekufamba kwenguva, nzvimbo idzodzo zvakare dzakaenderera mberi nekushayiwa mvura, suwere chichingorasika isina emergent attendance. Zvichireva kuti tingati one way government nekanzuru wakaregerera chirwere chichikura.
Aiwa, tinotenda zvikuru vashumba kuwenesi pachirongwa chedu.
Ndinotenda.
Manga makateerera kuna vaprecious Shumba, vanove mukuru wesangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust muchirongwa chedu Upenyu Hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
United States Agency for International Development inoti ichabatsira kuti Nigeria ibudirire muzvibvumirano zvakanyoreranwa pakati pehurumende dzenyika mbiri idzi. USAID inotizve mukubatsira hurumende dzematunhu eNigeria nemamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora zvichasimbaradza chirongwa cheOpen Government Partnership muNigeria mukurwisa huori nekuitwa kwezvinhu pachena pamwe chete nokutonga kwakanaka. Pamusoro pemari iyi, imwe miriyoni nechidimbu chemadhora anobva kuUnited States President's Emergency Plan for AIDS Relief kana kuti PEPFAR ichabatsira mune zveutano nezvedzidzo. Pamwe chete, America yapamidzira mari yokubatsira chirongwa ichi kusvika pamamiriyoni makumi maviri nematanhatu nechidimbu. Izvi zvichaimudza mari yese inobva kuAmerica kubatsira chibvumirano ichi pabhiriyoni remadhora nechidimbu. USAID iri kushanda nehurumende yeNigeria nehurumende dzematunhu ayo mune zveutano nekuvaka zvipatara kuti vanhu vese munyika vakwanise kurapwa. Muchibvumirano ichi, icho chichapera muna 2020, USAID iri kushandawo nemapazi ehurumende munyaya dzezvekushandiswa kwemari, zveutano, zvekurima, zvesimba remagetsi uye mune zvedzidzo. Vakafanobata chigaro chekufambisa basa reUSAID muNigeria, amai Erin Holleran, vanoti Nigeria inoteererwa nekuti ndiyo nyika ine vanhu vazhinji muAfrica mose uye ndiyozve huru muAfrica munyaya dzezveupfumi hwenyika. Vanotizve USAID inozvipira kushanda nehurumende nevanhu veNigeria mukuunza budiriro munyika iyi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vagadzirira kupinda mumigwagwa vachiratidzira zvichitevera zvakabuda musarudzo. Meya mutsva veHarare vaHerbert Gomba vokurudzira vachangodomwa segurukota rekurima nemvura vaperenzishiri kuti vashande vose mukugadzirisa dambudziko remvura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pavoashona.com. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti morara zvakanaka. Thank you.
Soku